Blessing yai yatotirovesa neana. Enge ritarisiro yedu nechishuwo neminamato kuti denda iri raingoramba richingoti nzvenga sedunhu remanikaland. Asi zvinhu zvatopinda mumusha, hatichakwanisi kuzviramba, zvatoitika. Ende ndochokwadi chavepo. Taakutonetseka kuti nekusanyanya kutesta kwatiri kuita vanhu vangadaro vari vapfumbamwe chete here, kana kuti nhamba iyi ihombe zvakanyanya. Uyezve bhodha redu reMozambique kuna vakurunzi ndokwakabva nevanhu vakabatwa nechirwere, rine maburi akawandisa zvekuti tiri kutoona kuti tatarisana nedambudziko hombe.
Zvino kana dambudziko ratopinda mumusha, zvinhu zvaita mamiriro azvaita aya vasaruvaka, zvoitwa sei?
Saka kana zvadai, meseji yandingada kuti tipire kumhuri yekumanikaland ndezvekuti denda iri nderechokwadi. Hapana nzvimbo isingasviki denda iri. Kana zvatosvika Mamutare, zvakureva kuti zvinokwanisa kupinda kwaMutasa, zvinokwanisa kuenda kuNyanga, kuBuhera, kwaMakoni, kuChipinge, kuChimanimani. Nzvimbo dzese dzapa njodzi yedenda iri. Saka vanhu totochama kutevedzera mitemo yesocial distancing, kuedza kufamba takapfeka mamask, kuitira kuti tideredze mukana wekutapidzana chirwere ichi.
Ko, zvii zvamuri kutarisirawo kubva kuhurumende?
Kurutivi rwehurumende tiri kuti onai mamiriro aita nyaya. Pakudikana kuti timire nevashandi vedu, mafrontline health workers, vana chiremba nana mukoti nevese vanoshanda muzvipatara, madhiraivha emaambulensi, kuti vawanirwe zvinhu zvinovakwanira. Takapiwa nguva yakakwana yekugadzirira chirwere ichi chisati chapinda mudunhu redu, zvekuti dai kuri kuti tiri vanhu vakanyatsorongeka, chaizotanga kupinda kudai. Tatochimirira zvinhu zvedu zvapo panzvimbo. Saka maPPE ngaaende kuzvimapatara ese, kumakliniki, kuitira kuti vana mukoti vedu, vana chiremba vedu vakwanise kumira nevarwere. Nekuti hapana mukoti, hapana chiremba angada kundosangana nemurwere angangodaro aine korona iye asina kuzvidzivirira. Nekuti anototorawo chirwere ichi onotapudzira kumhuri yake. Saka zvaakutodikana kuti hurumende isimbe, iregedze kuita zvekungotaura isingaiti mabasa acho. Iedzewo kutenga maPPE kwaakachipa. Airegedze kunotenga sezvataiona kunzi N95 masks anombowanikwa $3 mune mamwe mashopu, $4. Hurumende ngaichimatenga $28. Ngaiende kunotenga zvinhu zvakachipa so that vanhu vazhinji vakwanise kunge vainazvo, kunyanya vanoshanda muzvipatara ava tinoti mafrontline workers edu. Saka ndo zvandingada kuti ndetsanangure panguva ino, Blessing, kuti dambudziko ratoo mumusha iri. Hapasina fungidziro rekuti riri kuuya here. Maconfirmation iwonawo aitwa, zvinotoratidza kuti ndiyo minimum nhamba yevanhu vaanacho chirwere. Pachokwadi chaipo nhamba iyi inofanira kunge yatopfuura. Saka vanhu vezimbabwe vanokumanikaland, ngatizvitambire kuti zvinotoda kuti tizvidzivirire zvachose, chingogume panhamba shoma iyoyo.
Asi mungati zvipatara zvekumanikaland zvinokwanisa here kuti zvinge zvichibatsira vanhu vanenge vabatwa nechirwere ichi?
Blessing, handina confidence yekuti tiri redi. Ndinokupa semuenzaniso mudunhu redu reMutasa. Pakadomwa zvipatara zvitatu, Bonda Hospital, pakadomwa zvakare Haona Hospital neOld Mutare Hospital kuti dzive maisolation center. Kubva zvakatanga nyaya yacho ichingotaurwa, hapana chati chatanga kuwakwa kuti tione kuti tingakwanisa kuzomira tichirwisana nechirwere ichi. Wepublic Works vanongotenderera plana anoenda achidzoka achienda achidzoka achienda achidzoka. Hazviratidzi agency kuitwa kwavari kuita basa ravo. Tarisa kuna na China, kuna na UK, kuna na Germany. Zvipatara chaizvo chaizvo zvinopinda vanhu mathousands zvaigadzirwa mukati mesondo. Asi kunoku tiri kuona zviri kutora mwedzi mitatu, mwedzi miviri kuti tigadzire isolation center yeprovinsi chaiyo. Saka tiri kuona kuti dambudziko renu nderekuti hatisi redi seprovinsi kuti tingakwanisa kunyatsa kumisidzana nechirwere ichi. Asi kusava redi kwechu kwedu tinoona inyaya yekusangozvipira kwakakwana kubva kuhurumende. Kutaura hongu inotaura, asi pakuzoita basa racho tiri kuona pane mukana wakakura uri kusaririra.